isusu sangana da passenger association of Zimbabwe ta wannan zaka kodjera kuti ti visite skoro zvemaboarding neskoro tiri zvemaboarding nemacreche kuti vagare vakadzivirira tsaona nekutora passenger insurance cover kana vane mabhazi kana vasina mabhazi zvakare vanofanira kuhaya motikari dzine passenger liability cover kuti kana paitika tsaona vana vanokwanisa kunge vachibatsirwa tikukurudzira kuti zvikoro zvive netransport policy kuti vana vanotakurwa sei vachinge kwakuru vanofanira kutakurwa nemotikari dzakaita sei kwavanenge vachifamba
mati mataurawo here nevakuru vakuru vezvikoro nenyaya iyi
isu sangano repassenger association tikuedza kutaura nevakuru vezvikoro tikuedza kutiazenge tichitaura naminister of education tichivaonesa kuti vana vari kumbonyikidzwa tikupinda macheche nezvikoro tichidzidzisa vanhu nenyaya iyoyo kuti kana vachihaya motikari zvivi zvavanotarisira kuti vave netransport policy tinge zvikoro gore rine idonzo redu kuti tinge tichidzidzisa vakuru vezvikoro neministry yacho kuti zvinhu zvatinotarisira kunge vainazvo nenyaya yetransport policy kuti chikoro chega chega nyange tine bhasi tinofanira kunge tine transport policy nyange tisina bhasi tinofanira kunge tine transport policy
mapurisa mamboti mataurawo here navo nenyaya iyi
mapurisa togara vanogara vachitsvedza mastakeholders meeting yavo tinovaonesa nyaya idzodzi kuti vanofanira kunge vachiitawo basa ravo vachibvisa motikari dzakadaro pamugwagwa vachibatsirwa nevid mameetings ese avari kuita vanotitisheedza vachitotitisiwo input asi chimwe chita tiri kukumbirawo zvakare kuhurumende kuministry of transport home affairs nelocal government inyaya yatinoti carry capacity kuti vanhu vari kukwira motikari vakawandisa kupfurikidza mwero wevanofanira kunge vachipinda vachinda motikari vachi vachitakurwa